Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misore na uzedu zanasi chipiri ndira 7/2020. Zimbabwe National Park Management inoti mitumbi miviri yevanochengetedza mhuka vanofungidzirwa kuti vakaurayiwa nevanouraya mhuka zvisiri pamutemo vanobva kuZambia yaonekwa mudhamu reKariba. Sangano revadzidzi rezinasu rinoti hurumende inofanira kubuda pachena kuti mari dzechikoro muzvikoro zvepamusoro imari nekuti zviri kutaurwa nehurumende nezviri kuitwa nezvikoro zvepamusoro zvakasiyana. Vamwe vanhu vekumasvingo vanoenda kunotenga hupfu kuSouth Africa sezvo wave kushomeka zvakanyanya zvichikonzerwa nenzara uye nekunetsana pakati pehurumende nevanogaya hupfu. Vashandi vanoti havaone paine chichabuda mugore ra2020 kana hurumende isina kugadzirisa gwara rehupfumi nekuvawanira magetsi nemvura. Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection na 8pm tine hurukuro nevechidiki nezvendangariro dzegore ra2019 uye zvavari kutarisira mugore rino munyaya dzebudiriro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001202465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.